ndoga darawe bisha kuti new disposition ya kawai tijamba yisani chemo mudarere parliament ne senate kuti tirealize mitombo yedu yese nebumbiro renyika yedu saka zvinhu zvakanaka izvo kuti iri remobile rauya rapasa takumirira kuti uidzokere kulegal committee and then rozoenda kumutungamiriri wenyika orisainaroita mutemo
tiri kuona vebato rinopikisa remdc vari kugunun'una kuti bhiri iri hausi mutemo unganakira nyika vachiuenzanisa nemutemo waishandiswa munguva yeudzvanyiriri musouth africa munoti
zvinoshandisa zvino kuti mutemo uyu patakautanga vamwe vakapembera vakati aiwa ndizvo chaizvo ukatouya mutemo uyu ukatenderera kuvanhu tikaitaya inonzi public consultation vanhu vakabvirana nazvo kuti aiwa ndozvinoda kuti zvisho mutemo iwowu ukadzoka saka nhasi chavakutema chii
vari kuti zvimwe zviri mumutemo uyu zvakafanana nekuti vanhu varambidzwe kutakura zvinhu zvakaita semapadza matemo nezvimwe zvakadaro uyewo nyaya yekuti anenge anyora tsamba ichienda kumapurisa ange ari iye anezenge achitakura mutoro kana pazoita kana mhirizhonga kana kupwanywa kwezvinhu
ko handiti kana iwe ukati uraratidzira onyorera mapurisa someone must be responsible guy for maconduct evanhu vavo vauda kuti uratidzirwe navo saka munemzia kuti zvinhu zvingoitika without anyone being accountable for that hazviitika saka definitely munhu akada kuratidzira anofanra kuziva kuti anofanra kucontrola vanhu vake vaauratidza navo and that's a given control your people simple because kuratidzira kuri mumutemo 6 section 59 tinozibvuma ikodzero remunhu asi kune mamakodzero yamwe vanhu ka asikafanga kuzovhiringidzwa nekuti yeura kuita kodzero rako saka definitely kana yoratidzira kontrola vanhu vako kana kungazvigoni siyana nazvo simple so someone must be answerable the threat and simple is that and panyaya yemabadza nematema izvi hapana problem kana iwewo watemera uchakuendaisa kumusha handikuti mapurisa ndenge ndi stupid kuti wokusungira izvozvo